Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 8/2024. Makatirira ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuRussia oramba achikonzera mutauro munyika, vamwe vachiti vakanganwa kuti vakadzidza nekuchengetwa kuRussia munguva yehondo. Mapurisa anoti asunga vanhu vanoita basa rekushevedzera dzimotokari dzemushikashika vanodarika mazana maviri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kushorwa nevamwe vachinzi vakanganwa kuti vakadzidza nekuchengetwa kuZambia munguva yehondo. Izvi zvinotevera mashoko avo ekuti Zambia yava kushanda neAmerica kuda kukonzera kusagadzikana muZimbabwe kunyanya uye mudunhu reSADC. VaMnangagwa vakataura mashoko aya mumusangano wavakaita nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin. Vaviri ava vanonzi vakatyorawo vanhu mbabvu nekuseka mushure mekunge vaMnangagwa vataura kuti Zimbabwe yainge ine mapere akawanda uye vakati vaikwanisa kupa Russia sechipo. Asi vachipindura vaPutin vakati vane mapere akawanda vachireva nyika dzemuEurope dzavari kunetsana nadzo mukupamba kwavari kuda kuita Ukraine. Kunyangwe vamwe vari kushora mashoko avaMnangagwa, mumwe anoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika akarerekera hake kubato reZANU-PF Dr. Masimba Mavaza, vanoti hapana chakaipa pane zvakataurwa navaMnangagwa.
Inyaya isina musoro kuti munhu angatsamwe pamusoro payo. President Mnangagwa vaitaura navaPutin. VaMnangagwa vachitaura kuti vamwe vangu vari kubatsirwa zvakanyanya zvikuru sei neAmerica nedzimwe nyika, asi vaitokumbira kuti imimiwo vekuno kumabvazuva vanaPutin dai matibatsirawo mukamecha the level yerubatsiro iri kupiwa hama dzedzi dzakasanasana Zambia.
Asi hadzisi nyaya here dzinofanira kutaurwa nevatungamiri veAfrica mungava muSADC kana kuti kuAU pane kuenda kunyika yekunze?
Haisi nyaya yekuti pane hondo kana pane kurwisana, inyaya yekukumbira rubatsiro. Havana kukumbira rubatsiro kuvatungamiri veAfrica. Havasi kumanara kuti pano paita manyamamira nerongo madhambitana namabhuruku ahambodzo akonzerwa neZambia. Vari kungoti aiwa pano paita vari kubatsirwa vamwe vasingabatsirwi, imi tichibatsira iwo.
Totarisawo kaasika vamavaza, nyaya iyi haisi yakangoitika. Panenge pane ropa rakaipa pakati peZimbabwe neZambia. Tichitarisa zvakaitika panyaya yesarudzo pakachikandiranwa makobvu nematete.
Zimbabwe neZambia havana ukama vakadyiwa nembwa. Ukama hwavo hwakanaka. Pane kusawirirana kuno nekoko kwekuti vari kutonga kuZambia iko zvino vanofunga kuti vakavengwa neZimbabwe. Dambudziko remapato enyika dzakasiyana-siyana, mapato ematongero enyika, vanofunga kuti kana vachinge vachipikisa hurumende, kana vachinge vapinda pachigaro havachapikisa, vatova hurumende yacho. Saka bato rekuZambia riri kunonoka kuziva kuti havachisiri mupikisi wehurumende watora hurumende vanofanira kudzidzana nedzimwe hurumende vasingatarisi kuti vakabva vakupa kupikisi Zimbabwe ishamwari yemunhu wese ende haina muvengi.
Asika vamunangagwa vakati ivo vakabatana neRussia vachatandanisa dzimwe nyika dzekumawirira idzi.
Ichitaurwa chinotaurwa nemunhu wese kuti imi kana mukatibatsira tinogona kuzobvisa vamwe vari kurwisa ivava tivasebedze kure imi muita vepedyo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika asi vakarerekerawo kuZANU PF Dr. Masimba Mavaza vachitaura vari parunare kuBritain. Mukuziya nyaya iyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya.
Hazvingagori kuti Zambia iraita zvinhu zvokukanganisa munyaro muZimbabwe. Bekause Zambia yakakanganwa pakuti ndokwagara vana chitepo kana ndokwakavira chitepo kamuZambia pakusunungura nyika. Zambia ndoranga riri besi rezipura andazabu pangomu dzaani inozobva kuZambia ichienda kumozambiki. Asi kuZambia ndokwakatanga vana vachiyira kuzambika. Saka hazvingagoni kuti Zambia iraonika kuti mwana wayo akazvara yeti yakuda kumuponda. Handioni pane chiitiko chakaberekera kwakaganisa.
Asi ivo vamunangagwa ndo vakutora chigaro chekutungamira iyo SADC. Zvinosiya utungamiri hwavo huri papi kana vachienda kunze uko vonoshora vamwe vatungamiri vemudunhu?
Vatungamiri vanogara vachishorana asi kuti nyaya iripo ndeyekuti vakazvitaura asi ipo vakataura nyaya iyi. Vanokwanisa kunge vanga vasingazvidi zvinhu zvavo zvanga zvidiki akarekodi. Kana America One inowanikwa ichitaurawo nezvenemaonero ayo kana kunana Britain kana kunana France. Asi dzedzi nyaya dzomukati dzinonzi dzakafukidza dzimba matenga. Handifungi kuti zvinokwanisa kuvabatsira nekuti mukatarira chezvinhu zvaita mukatafudza. Vanozviisolata nehurumende vanozviisolata kunyika. Nekuti pozisheni yambotorwa nesouth africa yakuti zvinhu zvese zvinenge zvisina kuita zvakanaka muzimbabwe zvichingobvumirwa necoalition kana kuti unit government ichafumwa kusouth africa ANC haichakwanisa kuireta things under the carpet kuti zveni vamwe vese vachiona kuti zvinhu hazvina kuita zvakanaka ANC government yabuda ichidiki zvinhu zvaitika. Saka vanokwanisa kutarara muhurigeni vaavoka neutongi hwavo kana vakatarisa kuona kuti majoka vanotaura anorevei kuti south africa yainda hurumende yekusouth africa ichakwanisiya ichingosouth africa zvisina maturo zvinenge zvichiitika muno muzimbabwe.
Takanzwawo Zambia patakaibvunza vakati ivo havataure kuburikidza nemapepa nhau asi pane nzira dzine chiremera dzekutaura nadzo kana paine matambudziko.
Kuti vabude vachinoita nezimbabwe hazvina zvavo zvinovabatsira. Zambia yakapedzisa zvachaizvo ichibvumirwa nanasi kuti vaende pajekerere vachitaura zvavo zvavasina kugutikana nazvo hazvitambi kuti vakura.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vachitaura vari parunare muHarare. Mapurisa azivisa padande mutande ravo reX yaimbonzi Twitter kuti asunga vanoita mabasa ekushevedzera vanhu kuti vapinde mumushikashika mazana maviri nemakumi maviri nematanhatu kana kuti 226. Izvi zvichireva kuti vasungwa kubva zvakaparurwa chirongwa cheno to mushikashika and touts vadarika zviuru zvitatu kana kuti 3078. Vachikairi vange vachitakura vanhu vasina mvumo mazana mapfumbamwe nevatatu kana kuti 903 vanonzi vasungwawo nemapurisa. Izvi zvasiya vasungwa vave zviuru gumi nemazana ane makumi manomwe nevasere kana kuti 10178. Zvichakadaro mapurisa azivisawo kuti vanhu vafa nekuda kwetsaona yakaitika pamutangadura mumugwagwa weHarare Mutare vave vashanu. Mumwe ainge akuvara patsaona iyi anonzi akafira kuchipatara cheparirenyatwa. Mukuziya nezvekusungwa kwevari kuita zvemushikashika tabata mutungamiri wesangano rinomirira kodzero dzevanotakurwa nemushikashika dzevanotakurwa nevemabhazi kana kuti Passengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath.
Zvinoitwa nemapurisa zvakatinakei nekuti vamwe vacho vanodaidzira motikari ava ndivo vanokwidza mutengo yedzimotikari. Kana mutengo uchizi idola wangwane kuzira madola 50 saka izo zino metera veri shiji shakari wangwe wacho wano ya pasirani shedira wa usubiti dizo jesu sinye zeta kutivano wasakane ni matambu ziko kubiru wa nima kororo
konya ye kusunga wanita zwe mshika shika izo etere kutivano watu inyanye kuitadambu ziko reku yenda kuzimba paine nguwa kana kwenda kumabasa
sababu zikora garaa ripo si chini chini tika dito kuti zani zvato garaa chambra masho kuti ngana kakura muskari akati ngana kakura muskari akati aka ba biniwa kana kuti avati vatoswa vati vasina kupfeka kana kuti vasi vasindirwa mutango zvinhu zviri kuteedza izvozvo isu sepassenger association of Zimbabwe tinohorongwa hwekuda kuziva nzvimbo dziri kunetsa mabhazi nemichovha tichiipatira nevanhu tichibva tasvitao kuministry of local government public ministry of transport and infrastructure development kuti nzvimbo yakati hakuna zvifambiso zvivanga ichitorawo matani tikukumbira kuti kuhurumende kune nzvimbo dzakafanana nana marondera nana chegutu zvisina public transport ikoko tirikudao kuti tirikukumbira kuti vatiisirewo anonzi maemergency taxis anogona kungoshanda kwemwedzi 6 kana kushanda kwegore rese kuti vanhu vabatsirike vazive motikari dzekukwira dzinenge dziri pamutemo kwenguva iyoyo.
Mutungamiri wesangano repassengers association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vachitaura pari parunare kuchegutu.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chivimbo chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare redzimhosva kuZambia rakatongera kugara mujeri kwemakore anotangira pagumi nerimwe. Zvimwe zvizvarwa zvekuChina zvinosvika makumi maviri nemaviri izvo zvaiita basa rekubira vanhu mari dzavo pamadande mutande. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Israel inoti yakwanisa kununura zvarwa zvenyika iyi zvina zvainge zvapambwa nechikwata cheHamas muGaza muna gumi guru gore rapera. Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopakurirwa nemusi wemugovera wega wega naMavelasa Mhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Wendy Madzura vanoshanda ivo nekambani yeCidco asi vari muno muAmerica pasi pechirongwa pavachange vari kusangana nevamwe varimi vechidzimai vanobva kunyika dzakasiyana siyana varipa Michigan State University imo muno muAmerica. Tino kuchingamiza ine mufaro amai madzura mukati tsananguro here nezvichirongwa chenyu ichi. Ndinotenda zvikuru Marvelous Nyawuye nemukana iwo iwa wandipa nokuti ndimbokurukurawo nezvezva ndiri kuona nemabasa akasiyana siyana atakafambira kuya kuona kuno kuAmerica. Ini ndiri murimisi ndinoshanda ndiri muZimbabwe ndiri murimisi wekusidiko. Ndinoshanda nevarimi vendima dzakataramuka vatingati sima commercial farmers. Ndinoshanda nevarimi vendima doko small scale farmers. Ndinoshanda nemadzimai nevechidiki vane shungu dzekurima zvine pundutso. Zvino chirongwa icho chichi chatakauya kuopinda kuno kuAmerica Michigan State University. Chirongwa chinonzi icho Professional Fellowship Program Advancing Young Women Agribusiness Entrepreneurs and Innovators. Chirongwa ichi chiri kuitwa nevanhu vekunyika dzinosanganisira Rwanda, South Africa, Zambia pamwe chete neZimbabwe. Vanoronga chirongwa ichi vanosanganisira inonzi Professional Fellowship Program Alliance, Alliance for Africa Partnership pamwe chete ne Michigan State University. Inorongwawo zvakare ne Department of State Bureau of Education and Cultural Affairs Office inenge ichironga iri ku US Department. Saka tinoona isu chiri chirongwa chakanaka zvikuru chavari kuita vachiedza kukurudzira nyaya dzekuti madzimai awanewo mukana awanewo hwi munyaya dzeagriculture pamwe chete nezvimwe zvirongwa zvakasiyana siyana.
Makauya muri vangani uye zvanga zviri nyore here kupinda muchirongwa ichi?
Takauya tiri vatatu kubva kunyika yeZimbabwe takamiririra mapazi akasiyana siyana anoita nezvekurima. Kuuya kwatakaita takangokandawo magwaro edu mushure mekunge taona advert yaikoka vanhu kuti vataure nezvemabasa vanobata munyaya dzeagriculture. Advert iyi mushure mekunge yauya takabva taita maapplications edu ndokubva takokwawo kuinterview yokutanga. Iyo takabudirira tikaenda kune yechipiri tikaenda kune yechitatu tikaenda kune yechina kusvikira vazoti aiwa makunda kuti ndimi muuye kuzomiririra nyika yeZimbabwe pamadzimai anga aisa maapplications awo ekuuya kuchirongwa ichochi.
Mapazi api ekurima ari pasi pechirongwa ichi?
Sekuziva kwamunoita kuti agriculture yakakura ende ine mapazi akasiyana siyana. Kune vanoita zvipfuyo, tinotorine vamwe vanoita zvehuku vari kuno, tine vanoita zvehove, tine vanoita manesaries, tine vanoitawo zvakare zvematechnologies emaapplications akasiyana siyana anokurudzira varimi. Vamwe vari kuvavarira kuita zvefinancing. Ini ndakazvimirira ndiriko ndichiita kuti tikurudzire nyaya dzekurima zvine pundutso kumadzimai ari kunharaunda dzakasaririra atingati maremote kana kuti marginalized areas. Nekuti takaona kuti isu madzimai panyaya dzekurima anobata mabasa akawanda. MuZimbabwe tinoziva isusu kuti agriculture inocontributa 15-17% kuGDP. Zvichakadero madzimai anowanikwa achibata mabasa okurima ariwo anenge achisvika ku60% yelabor force iri muagriculture. Asi zvichakadero takaona kuti nohuwandihwo vazhinji vanenge vachingoita mabasa apasi pasi vanenge vachingoenda kunopurura vachienda kunopura chibage vachinokohwa vana kumusana vachingoenda vachinosakura. Hakuna madzimai ari kunyatsokuita mabasa okurima zvemhando yebhizimusi akawanda. Hongu variko asi vashoma. Asi nehuwandu hwedu madzimai vari munyaya dzeagriculture tinogona kuita zvihombe kana tikange tabatana tikaziva mikana iripo pamwe chete nekutora iyo agriculture yacho tichiisawo kuchinhano chepamberi. Saka ndozvimwe zvezvinhu zvatakauya kuzodzidziswa nekuona kuti kuno vari kuzviitawo sei Michigan State.
Muchakwanisawo kusvika here iko kuno kuWashington DC?
Munguva pfupi yatauya iyi tasangana nezvakasiyana siyana. Ndinotenda zvikuru sisi vangu nenguva yamandipa yekutsanangudza iyoyi. Ndinovimba kuti tichasangana kuDC tichasvikako kuWashington. Chirongwa chedu chichaperera kuWashington DC uko kwatichauya kubva musi wa10 kusvika musi wa14 June. Kuchasangana mafellows, maprofessional fellows emapoka akasiyana siyana, agriculture, kune vanoita zvehealth, vanoita zveutano, zveenvironment vakasiyana siyana vanosvika kana kuma150 vachasangana iko kuWashington DC ikoko kwatichange tine conference. Saka ndinovimba kuti tichinge tauya ikoko tichasangana nemi tokurukura zvizere.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Sanganyauye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Vateereri musakanganwe kuti chirongwa ichi chichange chichipakurwa naMarvelous zvakare nemusi wesvondo, iro svondo rinouya. Iye zvino tokupai chirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopiwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mchile na mufaro, mchilongwa chedu, upenyu wedu. Umo tino tasara, tino sangana nazo muupenyu. Anukundira ichilongwa ichi, njini wenyu, jonga kandemiri, West Studio 7, ndiri mu Washington DC. Nasi tirikuta risanezo njozi, inokonzerwa, nekudia mbaura, muurukuru ya tirikuita na waita irusike, the community working group on health. Gati nzwei, wajitana ngura.
Gore ne gore, tinoona nyika ichirasikirwa ne vanhu wakawanda zvikuru. Kunyanya-nyanya munguva ino yechando. Apo veruzhinji vanoonekwa vachishandisa mbaura mudzimba. Nyangwe zvazvo vanhu vanopiwa dzidziso neyambiro gore negore. Asi tinoona kuti tinoramba tichisangana nedambudziko iroro. Zvichida vamwe ndo vanenge vasina havo magumbeza akakwana. Vofunga kuti dzimwe nguva tikabatidza mbaura mumba modziya. Vamwewo ndivo vanenge vachida kuitawo hurukuro dzavo. Sezvo kunenge kuchitonhora kuti aiwa ngatimbodzisa mumba muya vobatidza mbaura. Ivo vari mumba makavharika. Dzimwe nguva mahwindo chaiwo anenge akatovharwa. Izvo zvinoisa vanhu panjodzi yakanyanya zvikuru nekuda kwekuti mbaura yasiyana nemafireplace aya atinoona kune dzimwe dzimba nekuda kwekuti anenge aine chimuchimbini chiya chimupongoro chiya chidorasa uti panze. Asi nekuda kwekuti mbaura huti hunoramba huchitenderera huri mukati mumba imomo. Vanhu vanopedzesera vasisina oxygen iya yekufema. Vopedzisira vakufema mweya unokachidza, mweya unokwanisa kuvaisa panjodzi yekurasikirwa neupenyu.
Tinoona kuti munguva ino yechando varusike veruzhinji vanoshandisa zvakasiyana-siyana kubva kuhuni kusvika kumapepa chaiwo. Pane zvamungati here izvi ndo zvinokonzera rufu?
Hongu tinoona kuti vamwe vanoshandisa marasha eko aya ekuhwange. Vamwe ndo vanoshandisawo magurinwa sezvo vanhu vanenge vachangobva mukukohwa. Vamwe vanoshandisa kana majanga chaiwo echibage. Vamwewo ndo vanoshandisa kana ndove. Vamwe vanoshandisa kana huni. Zvese izvozvo zvinotiisa pajodzi nekuda kwekuti hutsi huya hwemumbaura uya hwatamboreva uya unenge kunyanya-nyanya mbaura inenge yabatidzirwa vanhu vari mudzimba. Mbaura kana ichida kuishandisa inoda kutoshandisirwa padze, kwete kushandisira mumba. Hazvinei kuti hutsi hwacho ndehwemarasha, ndehwehuni, ndehwezvigurinwa. Zvinoisa vanhu panjodzi. Kudzibara mumba muchisina mweya wakakodzerawo kuti vanhu vange vachifema. Vanhu vorasikirwawo zvekare neupenyu.
Mati imi upenyu hwevanhu hunorasika gore negore. Vanhu vari kuwana here dzidziso inoita kuti vava nechenjedzo?
Ichokwadi kuti mabasa edzidziso anotaurwa gore negore. Asi tinoona kuti tinoramba tichisangana nedambudziko irori rekurasikirwa neupenyu kwevanhu vakawanda munguva yechando. Apo vanowanikwa vachishandisa mbaura idzodzi dzinoisa upenyu hwevanhu kunjodzi, kunyanya-nyanya dzikashandisirwa mumba munenge musina ventilesheni yakakwana.
Saka yambiro yamungapa vateereri pazuva ranhasi ndeipi varusiki?
Chenjedzo yekutanga ndeyekuti vanhu ngatidzidzei kupota tichitenga magumbeza. Tisabirire kuzoteka magumbeza nguva yechando nekuti anenge akudhura. Chenjedzo yepiri ndeyekuti kana tafunga zvekudziirwa nebhaura, aiwa ngatiendei hadi tinobatidzira bhaura yedu tiri padze. Apo panenge paine mhepo yakanyanya pasingaise vanhu njodzi yekuda kwokuzoti tada kupinda nayo mumba. Iyo tsika yekuramba tichipinda nebhaura mumba ndo yekuramba ichisa vanhu vakawanda panjodzi. Dzidziso dzimwe nguva hatizivi kuti vanhu vanoda kutanga vafirwa here. Dzimwe nguva vakatofirwa nemunhu wepedyo kana ihaba yavo ndokuti vazova nekutya kwokuziva kuti aiwa bhaura ine njodzi. Asi ngatiregei kutanga tabirira kuti tirasikirwe nehaba kana neshamwari kuti isu tipote tichizoteerera mabasa edzidziso atinenge tichipiwa ekuti aiwa mbaura yakaonekwa kuti ine njodzi ikashandisirwa panzvimbo panenge pasina ventilation yakakwana, kunyanya-nyanya ikashandisirwa mukati memba. Saka ngatisiyei tsika iyoyo yekushandisa mbaura mudzimba nekuti tinoramba tichiisa hama neshamwari kana mhuri dzedu panjodzi.
Manga makateerera hurukuro yataita navaitai Rusike vesangano recommunity working group on health muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Aiwa tinotenda zvikuru Jonga ndofunga vatereri manzwa nyaya yembaura kuti aise kutamba nayo. Munogona kutadza kufema mukafa mukaibatidzira mumba. Musakanganwe kuteerera chimwe chirongwa upenyu hwedu svondo rinouya nemusi wemugovera. Iko zvino tochimbotarisa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica amunopiwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Bazi rezvemari muAmerica rakazivisa mazuva mashoma adarika nezvekushandurwa kwemitemo kwakanangana nekutsigira vemabhizimusi vemuboka rakazvimirira muCuba. Matano aya anosanganisira kutambanudza kuwanikwa kwezvikwanisiro zvinowanikwa pamadande mutande muAmerica nerubatsiro rwemari yekuAmerica. Kekutanga mumakore akawanda vemabhizimusi vemuCuba vanenge vave kukwanisa kuvhura nekuchengetedza mari mumabhanga emuAmerica. Mabhanga ekuAmerica anenge ave kubvumidzwa zvakare kuita anonzi ma-U-10 kubvisa mari mune mamwe mabhanga achiisa mune mamwe. Idzo imari dzinenge dzabva nekuwanikwa kunze kweAmerica, uko nyakudziwana kana ari kudzipiwa vanenge vasiri zvizvarwa zveAmerica kana kuve pasi pemutemo weAmerica. Kufambisa mari dzeU-10 kunoitawo kuti pawanikwe mari inobva kunze kwenyika pamwe nekuwanisawo mibhadharo kuboka remabhizimusi rakazvimirira muCuba. Hurumende yavaBiden iri kutora matanho aya panguva iyo upfumi hweCuba huri mumatambudziko makukutu. Mune kushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari kusingaperi, kushayikwa kwemagetsi nechikafu. Mumwe mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica akati zviri pachena kuti urongwa hwekuda kuona kuti upfumi hwese ndehwemunhu wese hwakundikana muCuba uye hurumende haichakwanisa kuwanisa vanhu vayo zvizhinji zvavanoda zuva nezuva. Nekuda kwaizvozvo hurumende yeCuba yazovhura isingade mukana wekutanga mabhizimusi akazvimirira. Mabhizimusi ekuzviitira mabasa emaoko anga achishanda zviri pamutemo kwemakore, uye muna 2021 hurumende yeCuba yakabvumidzawo kuumbwa kwemabhizimusi madiki neari pakati nepakati. Pari nhasi mune mabhizimusi akadaro anosvika zviuru gumi nechimwe chete kana kuti 11,000 muCuba. Mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica akati boka rakazvimirira rinobatsira kuchengetedza vanhu vemuCuba zvekuti kana vasina zvikwanisiro havakwanisi kuramba vachirarama. Vakati tinoimba kukura kweboka rakazvimirira nekushandikwa kweupfumi hwenyika kuburikidza nemasaisai muchitsuwa ichi kwakakosha. Amerika yakazvipira kubatsira vanhu vemuCuba panguva imwe chete ichikamura zvinowanikwa nehurumende yeCuba. Nechikonzero ichocho, shanduko kumitemo yeAmerica inoburitsa pachena kutambanudzwa kwemikana yekuwana masaisai nerubatsiro rwekumabhanga zvemuAmerica kune vemabhizimusi akazvimirira, uye kunosiya kunze vakuru vehurumende yeCuba vakaita senhengo dzeparamende, mauto eCuba vanoshambadza mashoko ekusimudzira hurumende yeCuba nenhengo dzebato reCuba Communist Party. Mune mamwe mashoko, hapana vemukatikati muhurumende vanowana cheuviri. Mukuru uyu akati vakatarisisa pakutora matanho anopa tarisiro chaiyo muvanhu vemuCuba nekumisa kuwedzera kwekutambura kwevanhu nenzira dzekubuda kwevanhu munyika panguva imwe chete vachiramba vakamira semusambangwena nekusimudzira kuburiswa pachena kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende yeCuba.
Ayo anga ari mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana neCuba maaverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai tichimbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuRussia ekushora hurumende yeZambia vachiti iri kudyidzana zvakasimba neAmerica oramba achikonzera mutauro wakanyanya. Mapurisa anoti asunga vanhu vanoita basa rekuchedzera dzimotokari dzemushikashika nevamwe vanga vachitakura vanhu zvisiri pamutemo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isindebele.
So kuisika tisenda baku VOA ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomgela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 18 ngokuhlangula 2024 uGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje. Abantu abaningi bacothoza kwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni awenzelwe umkhokheli wakwale Russia.
Ama-political parties ntwana esenze ama-pronouncement ukuthi afuna izibantu bani. Esiza kubona ekugcineni ukuthi kuzaba le compromise.
Ziqhubekela phambili inkulumo zokubumba uhulumende omanyano kwele South Africa.
Imkhuhlane nje yabongqondo yimkhuhlane esihlupha emakhaya, so asitholi i-treatment ekwanileyo.
Izakhamizi zikhala ngokuswelakala kwemithi lemitshina emakilinika lezibhedlela emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abaningi eZimbabwe bacothoza ukwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa osemhlanganeni eSt Petersburg kwele Russia, lapho tshele khona umkhokheli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin ukuba kahlalisekanga ngobudlelwano belizwe leZambia eleMalawi leleMelika. Uthe eleMelika linika amazwe la imali yozomvikela ukwenzela ukukhawulisa eleZimbabwe. Bathi bekungamelanga uMnangagwa ethule lokhu ngoba kuza kwenza amazwe la angadlelani kahle leZimbabwe. Mnangagwa uphinde njalo watshela uPutin ukuba abafuna ukuthatha impisi ezikwele Zimbabwe bayavunyelwa ngoba ziningi kakhulu. Kodwa uPutin utshele uMnangagwa ukuba ilizwe lakhe lalo lilempisi ezinengi. Ziqhubekela phambili inkulumo zokubumba uhulumende womanyano kwele South Africa. Ibandla le-African National Congress lehluleka ukuthola amavoti eneleyo kukhetho olusanda kuqhutshwa ukuze libumbe uhulumende lizimele. Ayaxokozela amabandla ezombusazwe acelwe ngele-ANC ukuba ancedise ukubumba uhulumende. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele ingcwethi kwezombusazwe Mnumzana Fortune Mlalazi.
Sesizwe kuphela amaphathi epronouncer ukuthi ubani kasimfuni, kodwa kufanele bakunanzelele ukuthi inature ye-negotiation igcina isenza ukuthi ama-demands obukade wafakile ekuqaleni aphethe ungazange uphumelele kuwo ngoba kuyaso kufanele ucompromise. So ama-political parties ntwana esenze ama-pronouncement ukuthi afuna izibandlo bani. Esiza kubona ekugcineni ukuthi kuzaba le compromise.
Ye, nxa sukhangele kodwa kuyaphumani. I-ANC ngeke yazimela yodwa yini?
Ye, le ngenye option elayo ye-minority government. Kodwa uhlupho lwayo yikuthi sithathe umzekelo soka-president we-ANC uRamaphosa. Lama-cases akhe anjengephalaphala angareyizwa e-parliament kube lula ukuthi kuthiwe vote of no confidence. I think bangayi-avoida ngoba bazabe belohlupho olukhulu kakhulu. I-ANC yebo ithungamele ekhethweni and isikhumbula ukuthi yele ele 40% idinga just above 12% ukuze yenelise ukubusa. Ngibona ngani kuzaba la maqembu athile azagcina ehambe ku-coalition layo i-ANC. Indaba ye-national unity leyo yena kodwa ikhuluma ngayo ngibone ngani ayisoze ipase. Singagcina sile coalition ye-DA kunye le-ANC kodwa amalunga e-ANC ayalamaneni. So i-ANC phakathi kobunzima, head or tail, uSkhiye sasimdlala emadwaleni elwagwelo, i-ANC phakathi kwenkinga ngathi ithi head kuzayitshaya, ukuthi tailor kuzayitshaya. So isebunzimeni obukhulu kakhulu.
UMnumzana Fortune Mlalazi yingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo. wexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kule South Africa. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwezimaphandleni izakhamizi zekaChechete esigabeni seWange zikhala ngokuhlaselwa yimikhuhlane ekhuqela embukuzane, ingqondo, inyawo, izithuthwane leminye engelaphekiyo lula, zisithi akulamithi lemitshina eqondileyo ezibhedlela zikahulumente, kubika uNokuthaba Dlamini.
Omunye wabakhala ngohlupho lolu ngumnumzana Mandla Nkosi Modenda oyisakhamuzi esigabeni seChisuma, othi amakilinika emaphandleni kawalamithi njalo lentengo yokuzelaphisa ezibhedlela ezizimeleyo ilukhuni.
Umkhuhlane nje yabo BP, otshukela, umkhuhlane nje ngeyamehlo, amaqolo, amadolo, amafitsi, so imkhuhlane nje yabo ngqondo, imkhuhlane esihlupha emakhaya, so asitholi i-treatment ekwanile ukuthi sisizakale.
Omunye wabaphathekileyo emzimbeni ngumnumzana Philip Ncube oleminyaka engamachumi ayisitshiyagalombili lengxenye 82, othi uphila nzima.
Ngibulazinyawo, konke amadolo, konke iqolo, isisu, ikhanda, kade samehlo kasaboni, ngumuntu nje osetshone hlezi kuphela.
Omunye njalo ongaphilanga ngunkosikazi Florence Mkandla owesigabeni seHlanganani esiDobe.
Kade sikangisakwanisi ukuba ngusobhuku sokuthi uthi hhayi sengithiyele ukuthi bakungenise umntanami ukuthi abe nguwe usobhuku ngoba ngisakwanisi ukuhamba.
Uncube uthi loba besiya emtholampilo bafika badluliselwe phambili ukuyahlolwa emtshineni, kuhlupheke imali yokubhadala.
Ukuthi akubone udokotela uyabe efuna imali, thina ngakhona kasi alenelanga la. Uyathi yasibuza sokuthi umtshina onjalo use-Richard Morris esibhedlela khona.
Isikhalazo sakhe sicizelelwa njalo ngukhansila wekaChechete umnumzana Give Me Again Moyo, othi baningi abaphathekileyo emakhaya kodwa ngesimo semali bagcina bedlula emhlabeni besemakhaya abo.
Njenge-cancer yona umuntu uthi agive up uhlazidele ngonxa ukuthi uwakwazi ukuthi i-cancer kayelapheke, kodwa kungabe kade ethole imali umuntu lo kade ezakwanisa ukuthi ahanjiswe noma ayenze i-chemotherapy lesasiyizwe eyenzakalayo kwezindawo.
Umoyo uthi isabelo phose sonke semathebhele le North selabantu abalemikhuhlane efana lebalisiweyo, ngakho kuyadingeka ukuba uhulumende ahlenge uzulu ngokubelaphisa. Inkulumo yakhe isekelwa luphenyo lweZimbabwe Vulnerability Assessment emaphandleni akulesi sabelo olufakaza ngohlupho lwemikhuhlane kulindawo. Ngokomzekeliso bathi inani labantu abangamachumi amathathu lesithupha, 36% baphila negcikwane le-HIV, kwande njalo imikhuhlane yetshukela, e-high blood pressure, izithuthwane, ezinso, ufuba, izinyawo leminye. Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri yehlule ngoba engabephenduli imibuzo ayithunyelwe ngumsakazo lo. Kodwa uhola isabelo lesi umnumzana Richard Moyo uthi sokwasungulwa ukwakhiwa kwesibhedlela esizamela isabelo lesi eLupane esizahlonyiswa ngemitshina lezi nsuku. Ngimele iStudio 7 ngiseka Chechete eWange, nginguNokuthaba Dlamini.
Kwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga kuStudio 7 namhlanje.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula ukuqakatheka komkhosi wencwala, kulandela ingxoxo eqhutshwe ngalolu daba kuyona le iviki njengengxenye yeBulawayo Arts Festival ehholu yeMcDonald's emzulikazi koBulawayo. Sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala
ongomunye wabakade besabela ulwazi umphakathi ngencwala njalo ekhokhela intombi zomhlahlandlela ezingamajiji.
umntwana ibikhangela ngesiko lethu njalo ineyinye yezinto ebisenza sithole izulu sithole ukudla ngoba bebukhangelela ukuthi unqwala kwekuyisikhathi sokuyabika emidabini yethu sibika sesihambe ukuthi sithole ukulima ikuyisikhathi sokuthi nxa sokufika futhi ukuthi kudliwe nxa sokusetshenziwe kuyobikwa futhi obekukuvikela imikhuhlane imikhuhlane enjengabonyongo enjengani na abantu sebelande ihlobo sokulima ngoba unqwala bekuyisikhathi sokuthi khonakhona abantu babisela okwethumi ngokufanana lokuthi babisela okwethumi siza inkosi ithandini yonabayo ibize likhona ngoba bekusabikwa luhanjiswe enkosini inkosi kubike ukuthi ivumele abantu ukuthi bangazidlela sokubikiwe
sikubonile embuthanweni obuqoqiwe owencwala ungomunye wabakade besabela abantu ulwazi yiluphi njalo olunye ulwazi olwabele abantu njalo abesifazana bangena ngaphi lapha ukuncwala lamantombazana
abesifazane bangena kakhulu ngoba yibo ababamandla abantu babananzekela ukuthi omama yibo ababusi abakhulu yibo amabutho amakhulu uyabona i-50-50 kuvele ikhona la kudala besingayinanzeleli ungananzeleli ukuthi omama yibo abakhangela ukulima yibo abakhangela okokudla yibo abagcina imuli so bayangena kakhulu enqabeni ngoba yibo abakhangela ukuthi imuli zidlile ziphatheke kuhle ziyaphila bekhangela ngokuthi omngabi ukuza ukusakuba amakhosikazi uyabona ababuthi isikhathi esiningi behlala besegangeni bezilile odemba ababasabe benekhaya bekungisa zonke izinto lezi njalo inqwala incedise kakhulu njengoba bebelile amakazana amatshitshi bezofundiswa amatshitshi ukuthi bazivikele enqwabeni khonapha kekeyingxenye yokufundiswa ngendlela yokukhuliswa kuhle nokuziphatha ukuthi bengayi emacansini isikhathi singafiki engakavelelwa engaka indlela yakhe yokuthi ayikwenza ingabafika besethenge uhambe emacansini bezivikela futhi lomkhuhlane njengakubonana ongculazi ama-STI so ibilungisa amankazana kakhulu inqwala ngoba bebefundiswa ukuthi baziphathe ngendlela yokuzivikela
kungavuma ukuthi umkhosi wencwala lo uqhutshwe kulezi nsuku
ye kusamele velibisele kusamele kwenzeli ngoba ungabona isizwe sethu sikulimele ngoba sibafise ukwenza imikhuba eyayivele isenziwa ibavikele okuqakathekileyo ukuthi kulekokubuyisele kwenziwe sesiqalile njengoba besekuqabile kunje sekuqalile sekubeke kuye phambili abantu besifundisa isizwe sifundiswa kusenziwa nendlela ezizakwenza ukuthi isizwe sonelisa ukuthi sithole amanzi khathesi njezakikho ngenyakhonoko khathesi abantwana badlakazekile baphephuka buhlungu bazikenuka benziwane nokuthi akusalandela imikhubo namasiko ethu abantwana sebephenda ukuba ngabantu bokuzihambela nje azenze naphila impilo yakhe nje umntwana wasekakuvikeleka khona kuhlaba okwakukhona yikho mina ngithi kubuleka kubuyeke kuyenziwe singasebenza futhi kube kuhle lohulumende nxa engavuma angathi zaleli into eziningile ngathi zimele ithi siphile silandele imikhubo yethu angamangala belize lingabuyeka ebuhleni obukhulu benhloniphenpeli nokugcinakala kwesizwe luhle ngakhona-ke yibo abangasinga kamthakazi bekuvele kukhona ngifuna ukuthi ukufuna ukusebenzisa yikho bekungaba mkhuhlane ebuningi kungalazinto ezimbi zonezo ezibona zisenzakahle ngoba bekunemikhulu ebikhangelwa yinkosi nabakhosikazi
leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Patricia Chabalala ophatheke kwingxoxo yokuchasisa ngokuqakatheka komkhosi wencwala asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabankulu sithandekile Mhlanga wothi ke sike sizwe ukuthi uChris Gande usiphatheleni namhlanje
lingalitshona njani silukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Zibusiso Mhabahaba Mkhwananzi isikhulumeli sogatsha lwabatsha kubandla le-MRP
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzane.
Linjani balaleli womsakazo? Yebo, sike sathi ukubotshwa kuyona leyo uLwesithathu odlulileyo sibothelwa ukuhlambulula lokukhipha ingcekeza ekhona eganyeni esigcwele egcwaliswa ngabantu bokuza abazibiza bona bethi bangamapostori. Egangeni lapho into esihlangana lazo ikakhulu lapho besikhona ngaleli iviki besiseporweni endaweni yeCountry Park lapho esingathi khona bagcwele khona kakhulu ukudlula indawo zonke zakobulawayo. Uzonanzelela ukuthi basakazi labalaleli kulezikhali abazisebenzisayo laba bantu ezigoqela imhedla yezingqamu, indiwo, amanarithi, amapikitsha abantu afakwe emabhodleleni, amagama abantu abothelwe ezihlahleni. Ongakunanzelela okwento kwakhona awungeke utsho ukuthi yilisonto ngempela kodwa ngathi kuhlangene lokuthakathana phakathi. Esikwenzayo sihamba sichisa lawa amalembu angamafulegi abafakayo njalo laba bantu abaningi sebelemishasha balemikhukhu balima lembhida khonapho egangeni okuchaza ukuthi ngabantu asebehleli banzinza. Akuseyiyo sonto kuphela kodwa sokuzindawo zokuhlala lokuhlala khonapho. Kulabantwana abancinyane okufanele ukuthi ngabe basesikolweni kodwa bekhanya labo khanya kungamakhosikazi alabo bathi omathi babo.
Manje abantu bona laba ngabantu abavele besithi kuyini abakwenzayo?
Labo mathi babo abanye bakhona kulele lisonto abanye sibathola bengabantu vele abadakiweyo okuchaza sobala ukuthi akula nkonzo eyenziwayo.
Sike sezwa umunicipala la esithi udaba lolu luyamkhathaza usefuna la ukuthi angenele. Selike lezwa yini kumbe lahlalisana la umunicipala?
Umunicipala singakaqala uhlelo. Uhlelo siliqale ngenyanga le edlulileyo nge-Wednesday ngoba sinanzelela ukuthi ngokwesintu ilanga lango lesithathu ilanga lamazinyo. Yikho lathi sikhethelwa naleli ilanga lokuthi sibakhiphe. Bona sesibakhiphile emalokitshini phose wonke wakobulawayo agoqela laphana enoksimu, agoqela iCountry Park onjube olobhengula wonke amaganga enkulumane iganga lasephumula. Umunicipala sakhuluma laye sahlala laye phansi wasichazela sobala wathi yena imizamo ayizamayo iyehlula ukuthi khona bebakhiphe laba bantu. Yikho lathi sikubone kufanele njengezakhamizi labahlali bakobulawayo ukuthi sizisukumele sibasuse laba bantu.
Ungasitshela ukuthi amapholisa aze alibophe alethe seca labani njalo umamangala ube ngubani?
Wona amapholisa ebengakasiyethesi icala kodwa obemangele kukhanya ngomadzibaba omkhulu okhangele wonke amachurch wona lawa asegangeni day bebe sebehaye amabhawu ukuthi azothaya amalunga wethu. Ngokunjalo lawa mabhawu babuye behamba lawo lamapholisa kodwa ke sebesithatha basisa enkambeni safika sawachazela amapholisa uhlelo esingalo. Lawa amapholisa abatshela ukuthi labo abalamvumo yokuthi baye egangeni basebesixwayisa ukuthi ngalesi sikhathi besephenya lolu daba akumelanga kube lomuntu osegangeni. Lathi basebesinikeza iwarning bathi akumelanga sibalande futhi njalo ngoba besokulodlame besokungathi kulofuna ukuchayana phakathi kwamabhawu abehaywe ngabomadzibaba lamalunga ethu.
Ungasitshela ukuthi amapholisa aze alibophe alethe seca labani?
Bekungelacala ebese silethesiwe kodwa uma simangalela onguye umadzibaba omkhulu ebesemangalele ukuthi yindaba sichise amalembu abo lokubulala indiwo zabo ngoba bebekhala ngokuthi thina siyenze i-property damaged entweni zabo abazithengileyo. Bebalisa lokuthi indiwo zabo zingama $80 udiwo lulodwa ngoba zinengi kakhulu indiwo laphana esifike sazivulala, maningi kakhulu amafulegi laphana esifike sawachisa. Kodwa ke icala akusabhalwanga docket. Amapholisa sekunanzelela ukuthi sabachazela ukuthi thina okwenza sachisa lezi zinto kuyikuthi kungaphandle kwesiko lwesintini ukuthi kube lamadende asegangeni awu bazwisisa yikho ukuthi ukusuka kwethu enkambeni
lo ke bekungumnomzana Zibusiso Mhabahaba Mkhwananzi isikhulumeli sogatsha lwabatsha kubandla le MRP ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Dande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale.
Siyabonga kakhulu Chris Gande ongadinwa lakusasa. Kwamanje sike sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Abesifazane labatsha bayinsika yokuthula lomvikela emhlabeni jikelele ngokutsho komanyano wamazwe omhlaba o-United Nations. Impela nxa ukulinganiswa kwamathuba obulili kungakhuthazwa ngesikhathi sokukhula, ukuthula lomvikela kungaphathisa ukwenqabela ukuthi kungabi nosapho oluvimba ukuthuthukisa kwamathuba abesilisa labesifazane. Ngokunjalo inhlelo eziphathisa abesifazane zingancedisa ukukhuthaza umphakathi ozinzileyo. Elimelika kade nangukholwa ukuthi ukuphakamisa abasakhulayo ukuphakamisa abesifazane. Ukuphakamisa abesifazane ukuphakamisa abasakhulayo. Ukuphakamisa bonke bobabili kubaphakamisa lokuphakamisa umphakathi wonke ngendlela yokuletha ukuthula nokuvikela umhlaba wonke jikelele. Kutsho omela elimelika kumanyano we-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield. Ngokuswelakala kwenhlanhla siyazi ukuthi sikhuluma nje abasakhulayo ikakhulu abesifazane yibo abathinteka kakhulu ngesikhathi sempi. Impi iphazamisa imfundo yabo, yehlise amathuba elakusasa eliqhakazekileyo. Iyavimba amathuba abo okukhuluma usezinhliziyweni zabo, inciphisa amathuba okuphatheka kwezomnotho welizwe. Kungakhathalekile sesibone abasakhulayo bemisana lobunzima lobu emhlabeni jikelele besiba yibo abazilungisela elakusasa labo, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Kumele senze konke okusemandleni ethu ukubaseka lokubaphakamisa abasakhulayo laba. Le yindikimba yomkhankaso welemelika othiwa The United States Strategy to Prevent Conflict and Promote Stability, otshengisa usekelo lwethu ekuvimbeni impi ekhona kathesi kukhuthazwa ukuphatheka kwabasakhulayo labesifazane. Kusetshenziswa ubuciko obubanzi obogqugquzela ukuthula lomvikela. Ayisikho kodwa ukwenza, yikho esimele sikwenze, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Le ayisimgoqo esibamba ngamandla ukuthi amazwe ayilandele njengalokho okuthiwa ngabanye. Le yimigoqo ecelwa ngabasakhulayo balawo mazwe. Ekugcineni, ukuthula lokuzinza kungaba khona kuphela kungaba lenhlelo ezikhuthaza ukukhulumisana, kutsho u-ambassador Thomas Greenfield. Ngokunjalo, kufanele ukuba sisebenze ndawonye ukubuthelela amandla abasakhulayo labesifazane ukuze sisebenze labo namuhla lansuku zonke.
Leyo bekuyimbono kahulumende weMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America
silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Njengenhlala yenza nanti uhlelo abaculi bethu.
Abathanda umculo umbhatanga umculo wesintu ogijima negazi lona uThokozani kaMncube wedomu lemenemene bakwethu. Ngithi anginazisa ukuthi sesiyikhiphe i-albhamu entsha esihlokozayo sithi Imali Yami. Album iyatholakala nje kuma digital stores wonke nje akhona ubani Amazon obani bani namayela Spotify nabo Apple Music iTunes njalonjalo nje ikhona bakwethu. Futhi-ke kule-album isebenza nala madoda evele bengisebenza nayo ekuqaleni ubaba uMaqhude Mkhize lo ngebhayiro sesishiyile emhlabeni ushiye edlala ubasikida wakhe ngendlela emnandi kakhulu. Kuligida sisebenzise uThemba Tsotsi Dlamini lo wayedume wayesedlala abakhwenyana nabangani nendoda engaziwa nofelewe. Wasekuthi kuma-keyboard sasebenzisa uKhehla Nkosi, hhawu udlale kamnandi fana kamnandi ngendlela yesimanje. Bakwethu imnandi albhamu ngiyithola nje iy'tolo ama-digital stores. Ya imnandi ngoba phela abantu abaphesheya Nkosana kubuhlungu ukunzima ukuthi besibadayisele ama-CD ngoba bakude kakhulu ama-USB, so kuyikho ukuthi beyilandele kuma-digital stores. Noma uza kwethu esinaye ukhuphe 0834852174.
Lisilephele ukuthi njani lundoda uyazi usikhumbuza ama Soul Brothers. Libona njani ke ingoma zakhe? Lizibona njani ingoma zakhe zonke lezi? Kodwa ke kulokunye sifisa ukuthi silitshele khona. Kulabantu bakhuluma ngezenguqu lapho ukuthi Zimbabwe Warriors leSoto bakhala abantu. Bathi 2-0 khonapho ke ukushaywa kunzima kakhulu ukuthi iqembu leZimbabwe balishaya ngenye indlela ebuhlungu kakhulu. Sesibona ke kulobusani emgumbo uthi kambe kwenzakala ukuthi isicele ku-CAF sicelela kuzipha ku-FIFA ukuthi kuye kuvalwe phela ezomdlalo lezi. Sibonanzani iZimbabwe kayenzi kahle. Kuzobuya ke uDumo Oluhle uthi hayi phela sibonanzani uBrito kayingcono kakhulu kulalokho sikubonayo. Kuzobuya ke uSimisani uthi akuxothwe amazigi la avela eBhilitali adlalela amaqembu amalutshwane angaziwayo. Lapho ukhuluma ngamajaha lawa awenguqu kodwa sibuyele futhi sizwe ke ezomculo siyaphambili.
Thank you.
change uTelman zumenemene sikakhehlukana nesihloko zethu sesikhangela indaba yesigokhela abantu abaningi bachothozwa kwedulwe umongameli emasomnanga kwa emhlanganweni ozelo umgokhelo wakule Russia sizoba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olubalisa ngijabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube hilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.